manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, ndira 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines zvakanyatoti sepete zvakanyatoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nema EU guidelines.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa neSADC uye AU zvine chekuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kunoku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa neSADC uye African Union zvine chekuita nemitemo yesarudzo. Izvi zvinotevera tsamba dzakanyorwa nesangano reElection Resource Center kwavari kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richikurudzira kuyananiswa kwemitemo yesarudzo nebumbiro remitemo sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa. VaMnangagwa vakavimbisa gore rapera kuti Zimbabwe yaizoita sarudzo dzakachena gore rino. Asi mapato anopikisa anosvika 22 pasi pemubatanidzwa weZimbabwe National Electoral Reform Agenda uye masangano akaita seZimbabwe Election Support Network nemamwe anoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa. Izvi zvinosanganisira kuti Zimbabwe Electoral Commission izvimirire ZBC ipe mapato ose mukana wakafanira panepfenyuro uye kuti vari kunze kwenyika nevari mumajeri vapiwe mukana wekuvhota sezvinonzi zviri mubumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaziyambi.
Ichokwadi Blessing kuti vakanyora tsamba musi wa14 December vachitaura kuti ZEC ngaipiwe masimba ekuzvimiririra, gwama rayo ringe rakasimba ichikwanisa kuita zvinhu zvayo pasina anenge achinyanyisa kupindira panyaya dzavo. Vachiti izvozvo zvinoita kuti vange vachikwanisa kuita basa ravo pasina anovamonyorora ruoko nekuti vanenge vane mari dzavo dzakakwana, mitemo inenge yavandudzwa kuti vange vakazvimirira zvakanaka. Ndo zvavakanyora vachitaura. Asi tikaongorora gwaro iri, gore rapera ndichiri kuparamendi kuportfolio committee yeJustice pakaitwa budget takataura navachinamasa kuti vachinamasa panenge paneka kutyora mutemo kuti mari yeZEC inoenda yakaberekwa neministry of justice. Constitution inoti vanhu ava vakazvimiririra mari dzavo dzinofanirwa kunge dzichienda kwavari directly kana kuti dzakangonangana navo chete kwete kuti vanozopiwa neumwe munhu. Vachiita zvinhu zvavo vakazvimiririra vachinamasa vakabvuma izvozvo ndo zvaakuitika iye zvino. Mari dzinganete pano neapo senyika isina mari asi dzekuZEC dziri kuenda vachipiwa mari dzakanangana neizvozvo. Uyezve vachinamasa vakatogadzira budget ravakaisa parutivi rekuti ZEC inge ine mari dzayo dzekuti maelection anga achiitwa zvakanyatsorurama. Yekuti mimwe mitemo inoda kugadzurudzwa, Blessing ndoda kutaura kuti takambokumbira vanhu ivava kuti vauye tikaenda kuBulawayo uko kwatairodzana pfungwa nevanhu vakawanda wanda tichibvunza maringe nemitemo yemaelection. Tikatsvaga vana mazvikokota tikati taurirana yapo tinzwe kuti Mutemo wamuri kuti unoda kuvandudzwa ndeupi chakaonekwa ndechekuti zeki ndo inofanirwa kunge ichiita zvairofungirwa kunge ichiita zvaisina ari kutadzisa mitemo yatinayo mukatarisa masada guidelines maeu guidelines zvakanyatsoti tsepete zvakanyatsoita iya inonzi muchirungu comply with masada guidelines nemaeu guidelines saka isusu kwatiri kuti tipedze nguva tichiita zvinhu zviripo zvisingatadzise kuti maelection hanzi ari free, fair and credible. Takaona zvisina maturo.
Ko tichitarisa imwe nyunyuto yavanga inayo honorable yekuti aiwa ikodzero yemunhu wese kuvhota angava ari mujeri kana kuti ari kunze kwenyika.
Iyoyo yakakurukurwa zvakare mudare ratakaita asi pari zvino blessing kuti titarambe tichitaura nenyaya iyoyo ivo vakaikwidza kumatare. Pamutemo hazvibvumidzwe zvinonzi kana nyaya iri kumatare. Unomirira kuti dare ritange radi rapa mutongo tozoteedzera izvozvo.
Gurukota runoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vanoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Muzvare Nyagomo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa mitemo kuitira kuti ifambirane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika kuitira kuti pasava nemashoko ekupopotedzana kana kurwisana mushure mesarudzo. Vanotiwo bato ravo harifari nekushayiswa mikana yakaenzana munyaya dzekuzvishambadza padzinepfenyuro pamwe nemapepanhau yehurumende izvo zvavanoti zvinofanira kuti zvigadziriswe. Mutoro wedu wenhau Evans Zininga aita hurukuro navo pamusoro pezvinhu zvavanoti zvinoda kugadziriswa.
Kupinda kwavaita tiri kuona kuti vamunangagwa vanotaura zvese zvinoda kunzi zvitaurwe. Kuchema kwaitwa opposition kwese ndozvaitaurwa neopposition kuti dai tadai taitaita kuti hurumende yedu ite diki mari idzoserwe kuvanhu. Taitaita kuti kufamba kwavanoita kudimbuke mabasa zvidai zvidai vari kuzvitaura asi hatisati taona kuitwa kwazvo.
Dzirino gore ratapinda iri ndiro gore resarudzo. Imimi sebato rinopikisawo mave papi mukugadzirira kupinda musarudzo idzi?
Shondo mashoma ari kuuya tiratidzewo bumbiro rezvatichakarira kuitawo kana tichinge tahwinawo rinonzi manifesto. Then nekutangawo kuti tiite kampeni yedu tichifamba maprovinces nekuita iyaya vanoti candidate selection tichiona kuti vada kuita maMP vada kuita macancellors ndevapi.
Kune mibatanidzwa iri kudeedzerwa deedzerwa yatiri kuona mapato anopikisa achibatana batana vachiti ngatishandei pamwe chete. Imi muri kuonawo muchipinda here mumibatanidzwa iyi?
Mumibatanidzwa iyi Progressive Democrats of Zimbabwe itorimo imemba yekodi zvekuti kubvira muna August kusvika November ino ndinda ndiri chairperson wekodi. Zvimwe zvezvinhu zvandanga ndichifambira pandanga ndiri temu yangu yekodi chairperson kuti MDC Alliance vauye tibatane nekodi vekwamaimujuruwo vauye tibatane pamwe chete.
Mikana yekuzvishambadzawo sebato rinopikisa mumaradio, mumaterevhizheni, mumanewspaper muZimbabwe mese iri kuwanikwa zvakaenzerana here?
Mikana iyi yekuti vanhu vange vari panhepfenyuro mumanewspaper, mumaradio nemaTV haisati yavhurika kune opposition yese muZimbabwe zvichiri zvezanupf chet.
Zvii zvamuri kuita sebato rinopikisa zvichaita kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzive dzakachena dzine runyararo dzisina mhirizhonga?
Tatiri kukarira ndechekuti dai maelections aitwa pasina kukakavadzana, pasina vanhu vanorohwa kana kupondwa, zvaverengwa zvakanaka pasina zvekubiridzira zvinoenderana nebumbiro remutemo wenyika yedu iya inonzi constitution.
Mutungamiri webato rinopikisa reProgressive Democrats of Zimbabwe Muzvare Barbara Nyagomo vachitaura vari parunare vari muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Masangano akazvimirira masvingo ari kukurudzira vagari vemudhorobha iri vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota gore rapera kuti vatore mukana wechimwe chirongwa chekuwedzera mazuva ekunyoresa chiri kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti vanhu vazhinji havana kukwanisa kunyoresa kuvhota munguva yakatarwa gore rapfuura zvichitevera kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vaziva nai muzorodzi vanokurudzira vechidiki pamwe nevaimbonzi vanhu vekune dzimwe nyika kuti vatore mukana uyu vanyorese.
Tinoona sedonzo rakanaka ratorwa nezeki rokuti voter registration inge ichienderera mberi tanga musi wa5 kusvika musi wa15. Isu tasvigamuchira tichakurudzira vanhu vese vanogara mumadhorobheni umo munonzi mune mapesendeji mashoma akabuda panhaurwa dzaiitwa mazuva apfuura. Saka tichatora mukana uyu kuita maroadshow, kuita madoor to door campaigns nekuita mabhaisikopo mumacommunity halls mudhorobheni kuti tibudise vechidiki nemadzimai akawanda vaende kunonyoresa kuvhota vatore mukana uyu kuti vagokwanisa kunge vaizodecida ramangwana ravo muna 2018. Tichatora zvakare mumamines munanamashava mumaplantations umo munowanikwa vanga vachinzi ndoma alliance tivakurudzira zvakare kuti vandonyoresa kuvhota pachirongwa ichi chakuuya.
Masangano aya anoti anoshishikana neuwandu hwevanhu vashoma mumadhorobha vari kunyoresa kuvhota pachienzaniswa nevanhu vanogara kumaruwa. Pakupera kwechikamu chechina chebvr gore rapera, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakati pavanhu mamiriyoni mana nemazana masere ezviuru zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vakanyoresa kuvhota vanhu vekumaruwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vahardlife tangai vakurudzira vagari kuti vashandise mukana uyu wekupedzisira.
Isu vamiriri vevagari tinokurudzira vanhu vedu kuti vachimanyirana vanhu vorejista kuvhota pamopapu yatapiwa ye10 days. Vose vaya vakasara vasina kurejista tinoti ndai murejista kuvhota. Kuvhota kunotibetsera kuti isu sevagari tinosarudza vanhu vekanzuru vamakatingati makansela atinoda isu anovaiwa anozokurudzira kuti service delivery yedu ive inoita zvakanaka. Tisazongowanikwa tichingochema nezveservice delivery asi tisinawo rumwe rubetsero rwatinenge taita. Ngatiitei tigokwanisa kuvhotera vamwe macancelors anokwanisa kuzotiitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka muguta redu.
Vanomirira vakaremara vanotiwo nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa chegore rapera nezvikonzero zvakawanda asi vanokurudzirwa kushandisa mukana wamuka uyu. Mutungamiri wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vakurudzira nhengo dzavo kuti dzisasarire pachirongwa ichi.
Isusu tiri kukurudzira kuti vanhu vakaremara ngavaende vandorejista kuvhota. Chakanakira kuenda kunorejista kuvhota yechino, vazhinji tiri kutaura toda self representation asi kana tichida kuti tive neself representation nesuwo tinofanira kurejista kuvhota kuitira kuti vaya vatinogona kuti tive tinozosarudzavo vawane vanovavhotera pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe, uye tiratidzewo kuti tiri pati yenyika yokuti tiri vanhu vanofanira kuparticipata mumacivic activities omunyika nemapolitical activities omunyika. Nokudaro toda kuti endai mose mundobvu rejista kuvhota vaya vanga vakasaririra, uye toda kukurudzira vanhu vanogara navo vatakurei vaende kundorejista kuvhota.
Mukuru wezekumasvingo vazekspudurai vakabudisa mashoko ekuti chirongwa chiisa chekunyoresa mumawadhi yemudhorobha chinotanga musi wa5 ndira tichipera musi wa15. Chichaenderera mberi kune mamwe matunhu emasvingo anoti Gutu, Chiredzi, Bikita, Zaka, Mwenezi nechivi kusvika panopera mwedzi wakukadzi. Izvi zvichange zvichiitikawo mune mamwe matunhu ari munyika. Nakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaroziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kustudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe shoroma yemuVietnam inoita zvekuvaka yakapomerwa mhosva yekufukura hapwa ichifumura zvinokosha zvinechekuita nehurumende uye yakabva yasungwa muSingapore. Gweta Ravafan Van Anvu rinoti vanoti kusungwa kwava Van uku kunotevera nyaya yavari kupomerwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varumbidza zvizvarwa zveIran nhasi vachiti zvazokwanisa kutora matano ekupikisa hurumende yemhondi uye ine huori iri muTeheran. Kunyange hazvo mutungamiri wehurumende yeIran ari kupomera mhosva vavengi vehurumende kuti ndo vakatanga mhirizhonga yekuratidzira yekupikisa hurumende.
Veruzhinji vanoti vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachasimudzira upfumi hwenyika, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti panoda kushandwa zvakasimba kuti izvi zviitike, kwete kungotaura chete. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari veMarare vakaita samuzvare Tatenda Munyaradzi vanoti upenyu hwanga hwakavaomera mugore rapfuura sezvo upfumi hwenyika hwakanga husina kumira zvakanaka.
2017 upenyu hwanga hwakaoma. Takati kushaya mari mumabhengi. Kuda kuti wane mari yacho mubhengi waimira secure kareba. Maeko kesha chote ichajwa ma10-20%. Zvinhu zvazvakaoma 2017, maprices aingokwira, fuel yomboshayikwa. Zvinhu zvese zvazvakangoma, hapana chinhu chakapfava.
Amai Charity Magadu vanoti vane tarisiro yekuti gore rino richave gore rebindu razvinhu sezvo nyika yave nemutungamiri mutsva.
Tikutotarisira kuti zvakabvawo vaMugabe pakuyava Munangagwa vachatanga kugadzisawo upfumi hwenyika kusimudzira vanhu kuti tiwanewo mabasa. Nekukwira kwangu kuchita zvinhu zvigodzikawo, zvinhu zvigostabilizawo munyika, ndozvinhu zvatiri kutarisira zvikuru muna 2018 munomu. Saka tiri kungovimbawo kuti semutungamiriri mutsva achauya nemanew ideas achiita kuti tisimukire mabasa, tiwane mari kumabhengi. Ndozvatakanyanya kutarisira gore rinori.
Uye vari vegurukota rinoona nezvemitambo muhurumende yeparutivi yevaMorgan Tsvangirai kana kuti Shadow Cabinet vanoti vaMunangagwa kana vachinzi vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika zvichaonekwa nekuti veruzhinji vave kuwana mabasa here.
Chakakosha munyika kuti nyaya yeupfumi ifambe mberi zvakanaka inyaya yematongerwo enyika. VaMunangagwa chavanofanira kuti vaite sehurumende iripo yakapindawo neukopokopohu ndezvekuti vagadzirise nyaya yemareforms. Vakagadzira nyaya yemareforms kuita kuti vana veZimbabwe vaende kumaelections akanaka, asina kutyisidzirana, asina kurwisana. Zvinoita kuti even vanoinvesta, vanonzi mainvestors dzechirungu vaya, vanoinvestawo vakafara, vane confidence kuti mari yavari kuisa munyika ichashanda zvakanaka, ichacreata mabasa, ichadii. So chakakosha izvezvi pahurumende iripo iyi ndezvekuita mareforms, maelectoral reforms, kuita kuti nyika ive nerunyararo, nyika ive nemainvestors ane confidence to invest mari yavo kuti vana veZimbabwe vawane mabasa, zvinhu zvifambe.
Dzezveupfumi zvakare uye vashanda nesangano relabor vanoti upfumi hwenyika hunokwanisa kusimukira kana hurumende ikakwanisa kudyidzana nedzimwe nyika idzo dzavanoti dzine vanhu vanokwanisa kuzosima mari yavo munyika.
I think chiri nyawadiwa muekonomi yedu nyaya yekuti tisimudzire nyaya yeconfidence. I think pane dambudziko riripo pari zvizvino rekuti vanhu mainvestors havasati vane confidence yakanyanya muhurumende. Saka hurumende inofanira kuimplementa ma institutional reforms ma political reforms anoita kuti confidence idzoke muekonomy. Confidence yakadzoka, muchaona kuti foreign direct investment inflow inosimuka. Muchaona kuti even mari kutambudzika kushaikwa kwemari muformal market kuno improve, nekuti vanhu vanenge vane confidence nema formal institutions. But zvinotouya chete kana tagadzirisa maparastatals edu, kana taiunza mapolitical reforms, taiita maelections ari credible. Then my investors anounza mari uyezve vemabhizimusi vari muno muZimbabwe vanokwanisa kuwandudzawo mabhizinesi avo.
Zvichakadai, vamunangagwa vanoti hurumende yavo ichashandawo zvakasimba kuti isimbaradze ukama hwayo nenyika dzekunze, kusimudzira nyaya dzekurima nekuwanikwa kwemabasa pamwe nekurwisana neuori uhwo vanoti huri kukonzerawo zvakare kuwira pasi kweupfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.
Muri MDCT mudunhu remashonaland central iri kuchema kushaya kwasadyaro webato iri mudunhu vaJustin Chitate avakashaya nemusi wesvondo. Vachitate vanonzi vakadonha vachibva vashaya muchine mwekunge vachangopedza kutaura pagungano rekurangarira imwe nengo yebato ravo yakashaya masvondo adarika. Mutauriri webato reMDCT mudunhu remashonaland central vaseimo mene vanoti mutumbi wavachitate warara kumba kwavo kuwaterfalls uye nhasi waendeswa kumusha kwavo mubhuku rekwanzvere kwanyava kubhindura uko vari kutarisira kuradzikwa mangwana. Vamene vanoti sebato varasikirwa zvikuru nekushaya kwavachitate sezvo vanga vari baba, mukoma, mutungamiri uye chipangamazano kumunhu wese kwete nengo dzeMDCT chete. Vachitate vanonzi vasiya mhuri yakakura ine vana vanodarika makumi maviri. Ngatinzwei hurukuro yataita navamene pamusoro penyaya iyi.
Hungu Jonga mwana wamaitiri kuungudza baba wedu weprovhinsi vakashaya. Vakashayira ari pabasa akanga ari kuwadhi 17 kubhindura South kubva iva nememorial service yemumwe wedu ainzi Stuart Muronzi. Vakangoti vachipedza kupa speech pamemorial service ipapo ndobva vakolapsa vakazofira munzira vaakuendeswa kuchipatara chekwamupandira.
Chii chakakonzera kudonha kwavakaita uku?
Kuziva kwangu vachitata vakanga vane problemu yemwoyo yaingoita on and off kumashure. Ndichabvanyatsoziva kuti musi uyu chii chaachatriga kuti chizosvika pakudaro.
Munhu anga agara mubato kwenguva yakadi vachitate?
Achitate vanga vagara ini kunyatsozivana navo ndakatotanga kuzivana navo 2008. Munhu akanga achida basa rake, munhu akaita musangano wake, havaishingaira chaizokushandira musangano wavo, vaishingaira chaizokushandira change.
Saka urongwa hwakamira sei pari nhasi vamene?
Chitunha chakatorwa nezuro chakarara kumba kwavo kuwaterfalls kuHarare. Nhasi vasimudzira kuuya kumusha kwavo vachicharara mumba zvakare panzvere panyava kubhindura tozoribva mangwana uko kwanyava kumusha kwavo uko.
Vasiya mhuri yakakura zvakadii?
Vana vasiya vana vanodarika 20. Ndozivawo semurume anogona kumira pakunza kurwisana nezanupiefu unonge utori murume chaiye kwauzoita murume womanga.
Imiwo sebato marasikirwa zvakadii nekushaya kwavachitati?
Jonga mwana wamai unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatekesa harizomira seizvozvo. Tarasikirwa zvakakura hozi batano kuko mukomberani wachimacho muzukuru kuti rwisa nekubvisa zanupiefu hapadi kushota. Wanga mashota zvinhu zvacho hazvizomira zvakanaka. Tinoona kana mvura chaimo makabviswa munhu makanga apiwa redi kadhi hamuzotamba munotamba muri demoralized. Ava ana chitata ava ndo anatongogara wedu kuMDC vaakufa taakupinda mupenani. Ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vavezotikuta vedu yealliance nevese across the political divide vauye vazotibatsira kuigagamba redu reshanduko.
Vanovigwa nguvai mangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa?
Mangwana vanoigwa kwanyava kwanzvere Zvere Village uchangosvika panyava pamasoro. Imba yakanaka iri padhuze nepamasoro ipapo ndopamba pavachitate. Ndinodaira urongwa hwanyatsofamba zvakanaka before 12 noon vanenge vachivigwa.
Vanga vari mutauriri weMDCT mudunhu remashonaland central vaseimo mene vari parunhare mubhindura neStudio 7.
Muchirongwa che The Connection na 8pm tiri kutarisa zvisungo zvevechidiki mugore izva ra 2018.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318.
Makateerera kunipenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Nako kambo makamarada kubva kuna Sulumana Sulo Chimbetu tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende yaita zvose zvinodiwa neSADC uye African Union zvine chekuita nemitemo yesarudzo.
Asi mutungamiri wesangano reProgressive Democrats of Zimbabwe, amai Barbara Nyagomo, nevamwe vemapato anopikisa vanoti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena gore rino uye dzichitwawo murunyararo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana, mangwanani na 6 a.m. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiya mina Chris Kande munhau dzeIsindebele.